Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzedu dzanasi china gumiguru 4 2018. Vanhu vakawanda voshushikana nekusabuda pachena kwehurumende panguva iyo vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisira makurukota vanenge vachirwara vachitadza kuenda kubasa. Hurumende isingazivisi veruzhinji vanobvisa mutero yekuti makurukota aya ange ari pabasa. America inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vakataura zvinhu zvakanaka zvakawanda mazuva ose, asi yasika nguva yekuti vachiita zvavari kutaura senzira yekugadzirisa chimiro chenyika pasi rose. Nengo dzeparamende dzosungirwa kuzivisa hupfumi hwadziinahwo mangwana asati apfuura sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA roshushikana nemabatirwo ari kuitwa nyaya yebvunzo dzegrade 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa padambudziko rekorera ranetsa munyika yose uye nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.